Vagari vazhinji varikupesana pamaonero avakaita vamwe vachiti dare rakabata nyaya iyi zvakanaka vamwe vachiti vatongi vakaratidza kuti vane dii ravakarerekera. Mugari wekwamajange Muzare Precious Manyoka vanoti vakaona kutongwa kwenyaya iyi yose paterevhizheni asi vanoti vatongi havana kuenzanisa magweta pakuvabvunzurudza.
Indona sekuti maloya akagona kupresenta makesi avo asi ndine chichemo 1 nemajaji ndakaona sekuti vaita sekuti vamwe kana vachitaura havanyanyi kuita sekuti vanovapina sereki umwe akangoda kuti asumuka ataure votoita sekutoti vatova emotional vakuda kutoita sekuti yatova pesinari vakuataka munhu uya kana nyaya yechitongwa vese ngavangobvunzwa zvakafanana kana vachita vese kuiswa pakona ngavangoiswa pakona zvakafanana kwete kuita sekuti vanorerekera kune rimwe divi vaiondaona sekuti pakataura lawyer wana wezanupf haana kubvunzwa zvakanyanya wezeki wacho ndovakaresva election ndovakabira but havana kana kumbofaiwa nemubvunzo yataitarisira kuti vanzi budisai evidence yenyu inoratidza kuti hamuna uriga havana tsvei vakubvundutsira uya angauya nenyaya yake ukoti wemdc alliance ndiye waitopiniwa kuita sekuti iye ndiye wakabira election yacho.
Asi vamwe vagari vanoti nyaya yakabatwa zvakanaka nevatongi vachiti vakapa mikana yakafanana kumagweta ose. Mumwe vanhu ava Muzare Jini Mutande vanoti vatongi vakaita basa ravo nemazvo pasina kutora divi uye vanotarisira kuti vachapa mutongo unogutsa veruzhinji.
Haini maonero angu vatongi vakaita basa nemazvo apa vakabvunza vanhu mibvunzo yese yakaenderana pasina kubiridzira vamwe vaibvunzwa mibvunzo yakawanda nekuti ndivo vanga vaenda nenyaya asi maonero angu vatongi vaya vakaita basa nemazvo ndofanana neexperience vagara nebasa ravo saka totaswa judgment ichabuda mangwana ichange isina divi rayakarerekera.
Vamwe vanoti zviri pachena kuti vatongi vaiva nedivi kubudikidza nekubvunza kwakanyanya kwavakaita gweta remutungamiriri weMDC Alliance vatava nemupofu asi vasina kuzoita zvimwe chetezvo kumagweta eZANPF neZimbabwe Electoral Commission ZEC. VaEdmond Mutangamira vanoti havana chinyimbo chekuti vatongi vachapa mutongi wakanaka nekuti vakaratidza divi ravo pakutonga nyaya iyi.
Mangwana pachabuda mutongo wekoni kuti handifungi kuti tichava nemutongo wakanyatsokunakisa unofanirwa kuendera nenyaya yanga iripo nenyaya yekuti majaji anga aripo akabva atotaridza divi ravo ravakarerekera. Izvi zvaikonzerwa nemibvunzo yaibvunzwa malawyers eMDC. Mibvunzo yacho yanga yakanyakaomesesa plus yainyanya kutsoropodza zvinhu zvaitakwa nemalawyers eMDC. Ava vezano hakuna kana chakamboma chakavanyanya kubvunzwa kana chavakanyanya kukwesherwa nemajajis. Zvinova zvinokuratidza izvo kuti mutongo wavo uchangobudawo uchingotaura iyo kuti ZANUPF ndo yakahwina vamuna akagwa ndo vachaita se vachangova purezidendi zvakare.
Asi amai revai mwoyo vanopikisana nemafungiro akadai vachiti vatongi vakaita basa ravo zviri pachena uye mutongo uchabuda unofanira kutambirwa nemunhu wese. Vamwe vakaita savaThomas Mbetu vanoti magweta akamirira vachamisa nemutungamiriri weZANPF Emerson Mnangagwa vakagona kukakavadzana uye vachiratidza pasi rose kuti zvakabuda musarudzo zviri kukonzera mutauro mukuru.
Izvozvo zvinogona kusabuda zvakadero nokuti iyo ZEC iri responsible nemaelections yakatotaura kuti pane pangu patakakanganisa. Zvino kana iye referee obvuma oga kuti ndakakanganisa ndakaverenga ruviri ruviri rutatu rutatu ndichichinja maresults izvozvo zvongokuudza kuti sarudzidza zvina kubatwa zvakadi zvakanaka iye referee wakabvuma oga koisu kana tichiona tonde kana referee wabvumaka totoona kuti aiwa zvino zvinofamba zvakanaka.
Vatongi vapfumbamwe vaitungamirwa naJustice Luke Malava vakati vachapa mutongo wavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandhi Maramba.